zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotaura vachikurudzira runyararo munyika pamwe nemaridzo yavo yekuti Zimbabwe yakavhura mikana yekuita bhizinesi kana kuti Zimbabwe is open for business. Imwe yenyaya dzinotaurika kakanyanya ndeyekupinda kwavo pachigaro chekuve mutungamiri wenyika. Studio 7 inotsvakurudza kuti nyaya iyi inosiya Zimbabwe yakamira papi mukukwanisa kana kutadza kwayo kugadzirisa zvinhu munyika. Nhengo dzebato rinopikisa reMDC dziri muparamende nanhasi hadzisati dzatambirana nekuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera. Izvi zvinonzi nevamwe zvinotadzisa basa reparamende kufamba zvakanaka. Mukokeri wenhengo dzeMDC muparamende vaProsper Mutseyami ndemumwe wevanhu vanoti nyika haigoni kufambira mberi zvinhu zvakadai.
We'll be looking at the external legitimacy. Ndekuti haasi kutambirika nevanhu kuti he is the head of state. Because since we are fully convinced kuti takabirwa maelections. Saka takabirwa maelections kudaro kusatambirika kwake kunoita kuti dzimwe nyika dziri kunze kudzisagamuchira futi kuya kunoita any business neZimbabwe. Pakaitwa sworn in maMPs iye paakapinda isusu MDC hatina kusimuka. For the second term hatina kusimuka kubva tabuda. Kubva pazoita kesi yekurohwa nemapurisa.
Gweta vari munyori wezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana vanotiwo vaMnangagwa vakasarudzwa zviri pamutemo saka vanhu ngavavatsigire kuti zvinhu zvinake munyika.
Avo vari kurota nokuti vaMnangagwa vakahwina zviri pachena. Vane shungu dzokungopengereka kune nzvimbo yatakati shanyeni kare kare kunogara vanhu vanopenga. Zimbabwe is ready for business with the international community. Tokumbira kuti nyika dzapasi pose kuti uyai mudevelope Zimbabwe.
Nyanzvi mune zvesarudzo vari mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimhini vanoti mafambisirwo esarudzo munyika ndiwo anoratidza kuti pane matambudziko munyaya dzekutambirwa kweutungamiriri huripo.
Saka panozobuda nyaya dzelegitimacy pazvinzi nhingi anzi akutonga ane legitimacy here? Mubvunzo unenge uchibvunzwa ndewekuti mapindiro aakaita kana mahwiniro aakaita sarudzo akateera here mitemo yemunyika nemitemo yakawiriranwa nenyika dzepasi rese kuti ndo mitemo inotarisira kunge ichiteedzerwa kuti munhu anga achipinda pachigaro. Nyaya yeZimbabwe nenyaya yegavhenendi matongerwo atinoitwa inyaya yaane makore ichingonetsa nenyaya yekuti matongerwo anoitwa vamwe vanenge vachizviongorora vanoti aiwa atingati masystems kana mabazi anofanira kunge achibatsira kuti gavhenendi inge ichifamba zvakanaka haana kunyatsokusimba kana kuzvimirira pachezvavo vese.
Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera mhirizhonga yakaitika mwedzi wapera iyo yakasiya vanhu 10 vafa mushure mekupfurwa nemauto. Nezuro mitengo yechingwa yakamuka yakakwira munyika nezvikamu 60 kubva muzana. Ukuwo mitsetse yatanga kuonekwa zvakare munzvimbo dzinotengeserwa mafuta ekufambisa dzimotokari. Vakawanda vanoti kana zvinhu zviri kunetsa munyaya dzeutungamiriri zvisina kugadziriswa zvinhu zvicharamba zvichisunga munyika.